chekutanga regai nditi ini ndakazvimirira ndakanga ndakaita mari yangu pachikwata cheNigeria kuti ndiwo chichasimudza mukombe cheNigeria pamwe nemoroko. Zvino moroko yakabuditswa nechikwata chesouth africa, Nigeria ndiyo yasara iri kutamba mutambo wanhasi wandiri kutarisira kuti uchandori mutambo wakati omei zvikuru, ndiyo iri kutarisirwa kuwina pamatimu atsara. Asi tichitarisawo angola yacho yakasimba, hapana achimbofungidzira kuti ichasvika kwayakasvika ikoko makota final, nekuti haina vatambi vanonyanya kuzikanwa zvikuru. Saka vari kutamba vakabatana sechikwata. Saka izvozvo ndo zvichaita kuti Nigeria ishaye mufaro. Asi nenyaya yekuti Nigeria itimu hombe inogona kubudirira. Asi tikatarisa mitambo yavakatamba mwaka yapfuura iyi, mitambo yacho yanga zvibotswa zvacho zvainge zvisina kunyanya kuwanda zvikuru kunyange zvazvo Nigeria yaikunda. Asi pavari kusangana makwikwi mutambo watinoti muchirungu tournament, hazvizivikanwi zvinoitika. Vachatanga mutambo iwo vakaenzana, asi ndinotarisira kuti Nigeria izokunda.
Tombotarisa mutambo weDRC Congo neGini, munoona uchizofamba sei mutambo uyu?
Pandakatarisa mitambo yavo matimu maviri iwaya yakangofananawo nechikwata cheAngola sekutaura kwandaita, hakuna vatambi vazhinji vanonyanya kuzikanwa, vari kutamba vachibatsirana pamwe chete sevatambi. Saka izvozvo zvinoita kuti yatoti pachirungu teamwork, vanobatsirana zvikuru zvakanaka, zvinozoita kuti vawane maresults. Inyika mbiri dziri kusangana dzinotamba zvakafanana, saka mutambo iwoona uchineta sekuonawo kwangu, kuona kwangu ndiri kuona mutambo iwo wanetsa wazoenda kuextra time maringe pamwe unozopedzisira wakumapenalties. Asi nekuona kwandakaita ndoona kunga Gini ichaenderera mberi, ndakaona kunga vanotamba zviri nani kupfuura chikwata cheDRC.
Tomboona kuti mangwana pachange paine Mali neIvory Coast uyezve Cape Verde neSouth Africa, munoona mitambo ichizopera yakamira sei?
PaMali neIvory Coast apa ndinoona mukatarisa mapindiro akaita Ivory Coast muround of 16 vakapinda zveutarakwara, vakapinda zvekumanikidzira. Taitombofanya chitamba hedu tichiti vakanga vaenda kumba vakazonodedzwa kuti vadzoke, vadedzwa kuti vadzoke kudaro, vakabva vakunda chikwata cheSenegal vanova ndivo vane mukombe pari zvino. Saka kukunda kwakaita chikwata cheIvory Coast vari mahost, varivo vari kumhanyamhanya nemitambo iyoyi, kwaita kuti vabva vave neuturu hwekuti ndione vachimiswa nechikwata cheMali, handione kudaro. Ndinoona kunga vabva vasumukira mukonfidensi dzavo, vabva vasumudza mutambo wavo pavakangotamba vachidya vatoti pachirungu machampion, zvabva zvavapa konfidensi zvakanyanya. Saka ndinotarisira kuti vapfuure zvakare pamutambo wavo neMali. Asi hausi mutambo wakachipa, Mali yacho iri kutamba zvinodadisa, iri kutamba yakasimba. Tikatarisawo matambiro avakaita mutambo wavo wapfuura, wanga wakaoma neBurkina Faso, asi vakamiramira vakamisa zvibotwa kusvika mutambo iwo wapera, vakadichenda zvakasimba chaizvo. Saka ndinoona Ivory Coast ine mutambo wakaomarara zvikuru, asi semahosti ndinoona vachizobudirira kuti vaendeze mberi. Inini ndakazvimirira, ndinofarira kuti vaende mberi nekuti ndo kuti mastadium aramba achingozara vanhu achiuya kuona mutambo weAfcon, vachiziva kuti timu yavo ichirimo. Mutambo weSouth Africa neCape Verde, South Africa yakashamisa vazhinji nekutamba kwayakaita nekubudisa Morocco. Ndinotarisirawo zvakare kuti ichapinda mutambo iwoyo ine confidence yakanyanya, nekuti Morocco ndeimwe matimu aitarisirwa kuti ichakunda yotora mukombe maringe nekutamba kwawakaitawo World Cup yapfuura. Saizvozvo zvakaita South Africa zvabva zvaisa kutya kune mazvikwata zvakawanda kusanganisira neCape Verde iyoyi. Asi makatarisawo Cape Verde yacho kanyika kadiki diki kane vanhu vashomanana, saka panyaya yekusarudza vatambi vanenge vari vashoma. Asi ndinodayira kuti vazhinji vacho vanotamba kunze kwenyika, vazokosangana kana vakuya kuzotamba. Saka izvozvo kuti vanotamba kunze kwenyika zvinobva zvavapawo pasimbe sechikwata. Saka nematambiro avanga vachiita, aiwa vanotamba zvinonwisa mvura. South Africa ichange inewo mutambo wakaomarara, asi nemaonero andakaita pandakaona mitambo yavo miviri inotarisira kuti South Africa iende mberi ichienderanawo nekuti South Africa womanebha dzedu kune kuZimbabwe. Saka ndiyo timu yasarawo kuno kusouthern Africa. Saka tinotarisira kuti iende mberi, iende maqualifier.